Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zvita 16 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinopeta musangano waro wepagore kuEsgodini kumatevelerland south richibuda nezvisungo zvakasiyana-siyana. Asi bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti zvisungo zveZANU-PF hazvina veruzhinji pamwoyo sezvo zvisingabati matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Muchikamu chedu chatinotarisa zvezvitendero tichakupai hurukuro yaitwa naKanonoka Wande. Munhau dzemitambo vanga vari mutungamiri wesangano renhabvu reZifa vaPhilip Shiyangwa pamwe chete nemutevedzeri wavo vaOmega Siwanda vanokundwa musarudzo dzaitwa nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF nezuro rakapeta musangano waro wepagore kuEsgodini kumatevelerland south uko rakabuda nezvisungo zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvezvisungo izvi zvinosanganisira chekuti mutungamiri webato iri vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2023 vakamirira bato iri. Bato iri rakasungawo zvakare kuti riumbe kubatana kwakasimba uye kuti chirongwa chevechidiki cheYouth Service icho chakanga chambomiswa muna 2009 chitangiswe zvakare kubva kutanga kwegore rinouya. Tabata nengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano watanga tinawo wafamba zvakanaka chaizvo ukapera nemuto wakakurisisa chaizvo. Taona vana veZANU-PF vechiuya together kuti vanyatsoti kuongorora zvinhu zvirikunetsa munyika munomu chikurusa ikonomi yedu yadai yationesa moto, asi kukagarwa pasi kukataura kuti tione kuti ndedzipi nzira dzatinogona kuti tibate zvichaita kuti tigone kuwana bundujo panyaya iyi yeikonomi.
Tinoona kuti vana veZANU-PF wakawanda vanenge vakutotarisa mberi kuna 2023 panzvimbo yekuti vange pachitariswa dambudziko riripo ramataura fanike rezveupfumi. Zvii zvikuru zvakataurwa kugadzirisa dambudziko iro?
Dambudziko ratakatarisa rezveupfumi izvi rakanyatsotaurwa stereki isinoti kuti vana veZANU-PF vangotarisa 2023, asi wasaini kuti mabasa ese atoita ekumbudzirisa upfumi hwenyika hunofambirana uyezve uchitisvitsa pachinhano cha 2023. Saka zvatichaita from now kusvika 2023 ndo zvinoita kuti tiwane relevance yedu kuti tinzi aiwa iri bato iri rakanyatsoshanda nemazvo, saka rinokodzera kuti rizoserwewo futi kuti rirambe richingotonga mashure maelections a2023. Saka ZANU-PF zvepati itori geared kuti tinyatsobata-bata nyaya yeupfumi, tinyatsoona kuti tinokavha makona ese achaita kuti upfumi hunyaveda kickstart, nekuti titori nevision ka2030 kuti pazotame kusvika ikoko munhu wese anafa ungaapa elese inonzi nechirungu middle income bracket kuitira kuti upenyu hwevanhu huite naniwo.
Tinozwa kuti pane chisungo chekuti vechidiki vanenge vachifanira kunge vachizopinda mumabasa muhurumende umu kubva gore rinouya vanofanira kunge vatanga vaenda kune inonzi Youth Service. Icho kwadi here ichi? Uye kana chiri chokwadi zvinobatsira nyika nenzira ipi?
nyika yedu ine matambudziko akawanda. Tine nyaya yecorruption, tine nyaya yemasanctions. Tobvota nyaya yehurusa isingaoneke nevanhu, nyaya yehumbindindoga unopinda kuvanhu kuzamarara munhu ode kuchengesa nyika yake. Saka I think it is important kuti vanhu ngavadzidzise ideology nemaprinciples enyika. Kuti even uri opposition, ita opposition asi uchiziva kuti Zimbabwe ndeyako, unofanirwa kuopoza umwe munhu. Asi tine principle one yatingaopoze, principle iyo ndeyekuti Zimbabwe is for Zimbabwe. And ipapo apo ndofunga zvakakosha strength nekuti ndopati kunyatsorashika.
Vanga vari nhengo yezano PF Central Committee vaJoseph Chuma vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume, avo vanoti zvisungo zvezano PF hazvina veruzhinji pamwoyo sezvo zvisingabati matambudziko akatarisana nenyika pari zvino.
Zvisungo zvakabuda kuzano PF zvotaridza kuti varashika. Vari kusanyatsobaya pane problem chaipo chaipo. Problem iri muno munyika ndiye corruption, ma shortages, nekuti currency yatiri kushandisa ndeipi, nemari dzakakweretwa nehurumende dzakanyanyisisa, nenyaya yema civil servants yokuti muhoro wavo uri kuramba uchiluza value, inflation yadzoka ya 2008. Ndiyo zvinhu zvinoda kugadziriswa izvozvo kuti zvinge zvakadaro, asi hapana resolution yaunoverenga yatarisa na nemaproblems atakasangana nawo. Vari kutongotaura sekuti havazirivo vari kumaneja economy. Uyezve musangano wacho wanyanya kufokasa nenyaya ya 2023, isisu tiri muna 2018. Mwedzi haisati yambopera, economy yadonha, mari yavhiringika, zvainda manyama mire nerongo, asi unonzwa munhu achitaura nenyaya ya 2023 yacho inosvikika sei? Inosvikika nani? Vanhu vese vafa nenhamo, vanhu vese vafa nekutambura muno muZimbabwe. Uyezve vaakudzosa zvese zvakashata zvaiitwa navaMugabe. Vaakudzosa magreen bomba akashungurudza, akauraya vanhu, akaita zvunhu zvese zvakaipa pano.
Pane chakaipa here kuti nyika inge ichigadzirira zvemberi pamwe cheteo nguva yavanenge vachitarisa zvanhasi sezvamuri kutaura kuti vari kufokasa muna 2023?
Zvavari kuita zvakafanana nemunhu anotanga kutsvaira imba, iyo imba iri kutsva akamirira fire brigade. Isu tiri kuti imba iyi iri kutsva ndiyo inofanirwa kutanga wadzima moto, imba yogarika wozopinda mukutsvaira kuitira ramangwana.
Vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Varairidzi vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ava vemumarondera vachifamba netsoka kubva kwaMutare kuenda kuHarare, vanoti nhasi havana kufamba sezvo vakamirira kunzwa kuti vamwe vavo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachabuda sei. Nhengo pfumbamwe dzesangano iri dzakasungwa nezuro padzakasvika kumacheke. Sangano iri rinoti riri kufamba netsoka kubva kwaMutare richienda kuHarare kunosvitsa zvichemo zvinosanganisira kuti varayiridzi vatambiriswe mari yemadhora ekuAmerica kwete kupiwa mabondi note. Vakasungwa ava vanosanganisira mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure, asi vakazoiswa mumaoko emagweta avo vachitarisirwa kumira pamberi pedare mangwana mangwanani. Tabata mutevedziri wemutungamiri wesangano iri amai Gaudensia Mandopera kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
Nhasi tinozokwanisa kufamba, tangoti tichimirira kuti tizoti mangwana tii tinobuda. Kana zvichinge zvapera zvekudare remangwana tosimudzira kufamba nerwendo rwedu. Takangozorora zvedu tichingoti tisimbisane nemakombredzi akanga abatwa nemapurisa nezuru.
Asi muri kuona paine chinobuda here mukufamba kwamaita uku kusvika pari nhasi?
Chinobuda tingazotozivikanwa tichinge tasvika kuHarare, asi chikuru chatinoona kuti isu tiri kufara kuti tiri kuratidza nhinha dzedu, nekuti tete vakagara kunyika yedu pasina kana chabuda kana kuti pasina anoziva kuti isu hatiri kurwadziwa nemuhoro yatiri kupiwa. Saka zvekuti zvazoita positive outcome here kana kuti negative, tichazozvinzwa zvedu kana tasangana navamutuli. But we are impressed kuti iyo zvinhu zviri kuratidzira tichikuendera mberi neratidziro yatakanga takaronga sevadzidzi kuti tafamba netsoka kusvika kuHarare.
Tinoonawo kuti mamwe mapoka evashandi vehurumende vari kunyunyutawo vachiramwa mabasa nekuratidzira. Imiwo muri kuwanawo here rutsigiro kubva kune mamwe mapoka evashandi vehurumende?
Zvakanyanyisa tiri kuwana rutsigiro rwakanyanya nekuti nhunha dzedu dzimwe chete nekuti kuzvitoro kwatiri kutenga kwatiri kuti mari haichakwani kwakangofanana. Saka nhunha yedu yatinayo sevadzidzisi yakangofanana neinana vachiremba nevamwe vashandi vehurumende. Vari kutitsigira chaizvo masocial media tiri kuona masolidarity messages avo.
Saka vari kutarisirwa kumira kudare ripi mangwana, kumarondera ikoko kana muHarare?
No, idare rekumarondera. Vanotarisirwa kumira pamberi pedare mangwana na8.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, amai Gaudensi Yamandopera, vari parunare kumarondera neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vanhu vakawanda vari kuda kunotambira zororo rekisimusi kumusha vanoti vari kupedza nguva yakawanda vari pamitsetse pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa vakamirira kudhindirwa mapasipoti avo. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava, amai Ruvarashe Matope, vanoti vakatora nguva yakareba vari pamutsetse wekudhindisa pasipoti yavo vari kudivi rekuSouth Africa. Amai Matope vanoti vashandi vepabhodha kudivi reSouth Africa vari kuita chinono pakudhidha mapasipoti evanhu vanenge vachibuda muSouth Africa vachipinda muZimbabwe.
Zameno zvavangori havafanani newekwedu.
Hatina kunzwa divi revashandi vepabhodha kudivi reSouth Africa kuti sei kuine mitsetse yakakura uye kuti sei vashandi vavo vachinonoka kudhinda mapasipoti. Kunze kwekupedza nguva yakareba vari pabhodha, amai Matope vanoti chimwe chinovarwadza ndechekuti vakabhadhariswa mafuta ekubikisa nesipo zvavakanga vainazvo vachinzi zvakawandisa. Vangoni chivavaya avo vanoshanda nekugara muSouth Africa vanotiwo ichokwadi kuti vanhu vakawanda vari kupedza nguva yakareba vari mumutsetse pabhodha.
It will be very congested in the hotel today,
Vashu vavaya vanoti vakatarisira kuzorora nehama neshamwari kumusha kwavo.
Kumagarira takaita Cape Town in South Africa, agaredo vyes are not the perfect living asma conditions mangaya atingati zvinongwa kapombonoka and all that. Kungoraramawo kunokweko kuti izvo kutsvaga kudatine kuwana kurarama. Saka kana vakuziva pa during the holiday saizvozvi zviro kazhinji tinofamba tichiemba panogara makambani.
Mushandi wekambani inobhadharisa mitero yezvinhu zvinopindwa nazvo muZimbabwe yeZimbabwe Revenue Authority vacherity Manyowa vanoti munhu anobvumirwa kupinda nemafuta asingadarike marita 10. Ndakamirira Studio 7 paBedbridge Border, ndini Apa Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Tomutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira varamba vari munzvimbo dzinosangana migwagwa muParis, guta guru reFrance, kunyanga hazvo kuratidzira kwavo kwekuti upfumi hwenyika huvandudzwe kuchinzi kunenge kwave kurasa gwara. Iye zvino tomboenda kuchirongwa cheve chidiki chatinopiwa na Ivan Zininga.
Murie Zimbabwe ndinokukwazisa imose ndichikuchingamidzai kuchirongwa cheve chidiki chesvondo rega rega chatinotaura neve chidiki tichinzwa zvinosanganikwa navo muupenyu nezvavanoita zvichisimudza mureza weZimbabwe. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombora kanaka tichataura na mukoma Ashley Murove, munyori wechirungu nechishona mutsikisi wenetembo vanonyora mabhuku. Tinzwe kuti vari kuzvigona sei uye vari kunyora nezvei. Zvakamira sei munyaya dzekudetemba idzi bhuku iri ratiri kunzwa riri kutaurwa nezvaro iri?
Iri bhuku urongwa hweRondon Gifab Africa. Urongwa hwakatangwa nemurume anonzi Takuzwa Chikese. Akati kurudzira sevanhu vari kutanga kunyora kuti ngatibatanidzepo mututu wechirungu. Titsvaye zvii. Shamba za pasiresi. Saka tada arapata nita. Bata publisher nino the RIM publishers. Iriku UK. Faya. Eka baesu wapa Amazon. Tino tenge kwa ni Maria around 3.99 pounds. Pa Amazon. Tati ninye izisa atina access kwa Amazon. Atikuwa nsedu kwa nagana joviri pago. Saka buku ira taka zo downloada but ita reprinting kuna Zimbabwe.
Alright.
Ita reprinting is no tuto tanga wa matenge sa zedi. Asinye ye kuti atina notizi ya. Si ndi chitori na waje makopa cha ya sari tenga. Andi sati taka guana ten. Ita batra matu $25 to print. Deni muno moto wa 10 copies. So datika anta printa. Ticha tenge sota tenge sota dosire yangu mari sini so yangu asanda wana wa mwaru tawa wala tenge sota 2-3 wa mwanishi batina asanda wana ata tenge sofa.
Rubatsiro rwa munga ade nderwe ndere wenzira ipi kutimukwanise kutengesa mabugenya?
Rubatsiro wa tenge ade wani kushambazo tu tenge adoti ya kushambazo pakaita pakakura broadcasting kuzi kunyora tafutezi rata kuita kukuna kiro nako bati I think kwa tiri kiria bati ya atifiku wanakana shijo vire.
Imi makatangari ni zvekunyora isu?
Zvekunyora isu ndakatanga 2014 ndili pa UZ.
Maita chirongwa chipi ku UZ?
Inda ita Bachelor of Arts in linguistics and shona.
Saka muri nyanzvi yema languages game yemitauro.
Mutauro ya ndiri nani kuzi ndakatomboita Portuguese ndichitanga then ndakasosiya zvangu.
Saka pane netembo dzamakaita dzamaka nyora imimi. Pane dzechirungu nedzechishona here kana kuti munongo nyora dzechirungu chete?
Dzechishona ndo dzakawanda. Chirungu ndakangozi nemurume uyu.
Asi pamuno nyora nyaya dzamuri kunyanyo bata ndedzipi munotaura nezvei?
Machallenges atinosangana nawo economically, socially, politically, akunyanya social, magare atirikuita, like collection yatirikuita nemungomarano ndi Lazarus Road. Takatogedza kuunganidza bhuku racho rinonzi tinosvika here. Saka challenge yakavapo pakuti inini sofa yatinoenda kuenda mubasa zvangu. Yanzi tinosvika here. Saka handizivi tinosvika here musoro webhuku iri.
Saka vanoda kukubatai imimi vanokubatai panhamba dzipi?
Ini ndinobatwa pa 0776534710.
Muri yeZimbabwe manga makateerera kuna mukoma Ashley Murove, munyori wemabhuku echishona nechirungu mudetembi, vari kutsikisa iko zvino vane rinonzi Don't Give Up Africa ravakatoita riripo paAmazon nepamwe pariri kutotengeswa, uye vane rimwe idzva ravari kuzama kutsikisa izvozvi rinonzi Tinosvika Here. Na iwayo mashoko togumira pano kwa nhasi. Ndokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu cha nhasi. Tosangana zvakare svondo rinouya. Pandicha kupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Anokuoneka ine mufaro ndini Ivan Zininga. Ndiri mu Washington DC.
Tinotenda Evans. Iye zvino tochienda kuna Tanuno Kawande we Studio 7 kuti tinzwe hurukuro yaaita na Reverend Wilson Gonese ve United Church of Canada.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanuno Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi taita rombo rakanaka kana kuti taita raki nekuti tina Reverend Wilson Gonese ve United Church of Canada vanoti ivo aiwa hakuna chinonzi raki nekuti zvese zvinobva kuna Mwari. Reverend Gonese, pane chinoitika kumunhu here Mwari asingazive?
Mazuta yanyu va Wande, ishoko rakanaka ramahunza izvi. Ini mukutenda kwangu nokukura nokunamata uye somufundisi ndinogamuchira kuti chero chinoitika kumunhu Mwari vanoziva, Mwari vanotendera kuti zviitike.
Ndinobvunza nokuti pane nyaya dzekuti munhu une raki. Tinogara tichiti uyu une raki, une ropa rakanaka, une rombo rakanaka. Kana Mwari achiziva zvinoitika kwatiri nguva dzese, nyaya yeraki yakamira sei muchitendero cheJesu Kristu?
Ishoko rinoshandiswa navanhu kakawanda. Zvimwe navanhu vanongoshandisa ndofunga kuti vanenge vasingazivi zvazvinoreva ini. Raki harina ukama neshoko raMwari. Chokutanga, tandaura shoko remaraki, tinoreva kuti kudii? Tinoreva kuti chinhu chinokaruka changoitika. Hapana unenge akazvironga kuti zviitike. Chinhu chinongoitika zvinoitika, ne pachirungu vanoti fortune, kuti munhu ifortune yangoitika une raki yako zvoitika ipapo. Saka mukatarira shoko raMwari, Bhaibheri haritauri pamusoro pemaraki paupenyu hwevanhu. Kana tikataura zvemaraki, Mwari vanenge vatosara kuzhe. Mwari havamo munhaurirano iyoyo kana tikataura zvemaraki. Zvaitwa naMwari iropafadzo yaMwari. Saka raki kana ichitaurwa, ishoko rinotaurwa zvikuru navanhu vachiti ndine raki, munhu une munyama, ndaita ropa rakanaka. Vanhu vanongotaura zvavo, asi kuona kwangu ndichitarira mushoko raMwari, raki harina ukama naMwari. Shoko repiri, ini ndinoti hakuna chinhu chinonzi raki paupenyu hwomunhu hwomuKristu. Vangu vasinganamati vanotishandisa zvavo ndio kufunga kwavo kwavanoita, uye senyika yashanduka inoshandisa mashoko akawanda. Asi pane zvinhu zvinobuda panapa zvinoti upenyu hwedu nezvatinoita nezvatinowana haisiri taona, haisiri accident yokuti zvinhu zvinoitika paupenyu hwedu. Saka zvinhu zvedu zvatinosangana nazvo, Mwari vanenge vakazvironga kuti zviitike. Chikonzero chetatu, vanhu vazhinji vanoita raki sechifananidzo chavo. Vamwe vanotamba makasi, vamwe vanoita marotari, vachitarisira kuti kana ndikaita raki rangu ndinohwina rotari iyoyi. Vanhu vachiita vakadaro, asi zvamwari hazviuyi nokuti zvakaruka zvangoitika. Zvamwari zvinouya nokuti Mwari vakazvironga, Mwari vakazvisarudza, zvobva zvaitika nokuda kwaMwari. Mwari vanoziva, Mwari vanoziva, Mwari vanopa zvese, Mwari vanosangana nesu. Kana tikaverenga shoko raMwari kuna Matiyo, Matiyo 6, Vandima 25 kuenda kuni Ma34, inoti musafunganya kuti muchadyei, muchamwei, muchapfekei. Hanyange shiri dzokudenga hadzidyari, hadzirimi, asi Mwari unodzipa zvekudya. Kana zvokuti iwei vane rake rakanaka, zvinokuitira zvakanaka, tinofanira kutaura achiti Mwari vakuropafadzei. May God bless you pane zvamuri kuita. Mwari varopafadze kubata kwenyu. Mwari vakurangarirei, vakutungamirirei pane zvamunoita kwose.
Saka kana ndichienda kuchechi ndisataura zvemaragi,
zviro kwazvo zvokuti tinovimba naMwari, zvokuti upenyu hwedu haisiri tsaona. Patinenge tiri nguva iyoyo, munguva ino ndiyo nguva yakatenderwa naMwari. Saka haisiri tsaona kuti tiri ipapo, tiripo nokuti Mwari vatendera kuvapo.
Pane zvamataura izvo zvinoreva kuti nyaya yekuti rati inokwikwidzana nekuda kwashe.
Hongu, ndingadaro nokuti mushoko raMwari hakuna panoshandiswa maraki. Hakuna panoshandiswa Bhaibheri rese kubva kuna Genesis kuenda kuna zvakazarurwa. Hapana panonzi munhu wakaita raki paupenyu hwake, Mozisi wakazoita raki, Dhanieri wakaita raki, Pauro wakaita raki. Pane shoko renyasha, Mwari vachiitira vanhu vavo nyasha, Mwari vachiropafadza vanhu vavo, Mwari vachivhura mikova nemikana yose kuti vana vavo varopafadze.
Ndinoimba kuti mazvinzwira vateereri kuti nyaya dzemaraki hadzipindi mukereke. Tinotenda Reverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada nekuti patsanurira kuti raki haribve nekukereke asi kuda kwashe bedzi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichivimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo kavo katinoshandisa muchirongwa Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo, vakambotambira chikwata chenhabvu cheMhangura FC vaFelton Kamambo ndo vave mutungamiri weZipa mutsva mushure mekukunda vaPhilip Chiangwa musarudzo dzaitwa nhasi muHarare. Vakamambo vawana mavhoti 35, vachiyangwa vachiwana 24 vasati vakanda nguwani mudariro pangapawa kuitwa sarudzo dzepiri kana kuti runoff mushure mekunge pashayikwa akunda. Mutevedzeri vanga vari mutevedzeri vavachiyangwa vaOmega Swanda vakundwawo nava Gift Banda musarudzo idzi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tinotenda zvikuru anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusemina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.